Tinoda kuchingamidza yama dzangu nezera Jesu. Tochina mwari ndizvatangira. Izvo zvichatungamirwa nenziyo kuzopiwa munamato. Mwari akurofadzei.
Asi nokuda kwemweya mutsvene tinokumbira kuti munyaradze mazvita ishe wangu makanaka mumire neuchamira neshoko mwari wangu mumufukidze nomweya wenyu mutsvene mutungamire Jehovha pashoko iroro takumbira zvose nekutenda muzita ratenzi Jesu Kristu amen.
Haleluya.
Amen.
Ndokuchingamidzai zvakare manera anhasi. Ndakuti naMwari nemusana wakagadzirwa panzvimbo inei nekuda kwekutorwa naShe kwaReverend Chigoma. Kuti naMwari nenguva yatinayoi musangano unobva kuna Mwari tinaurongwa nevanhu. Ndakuti naMwari nezvafamba zvose. Chekutanga tichadzidzisa nenyaya yemarestrooms edu dzimba dzekuzvibatsira. Varandarume chechasha imba iopposite ine just across the road ndokuenda varandarume vese madzimai tichaenda kune kumavirira imba yechi 3 kubva panapa kumavirira imba yechi 3 ndoshandisa iyoyo mwari akurofadzei. Next service yedu ichava kumangwana nenyasi dzamwari kuHighfield nenguva dza 9 AM. Next service yedu chavako nenguva dza 9 AM kuHighfield. Chapuwa programu inokuzara kwayo just after this service. We'll get the detailed program after this service, but otherwise we are going to have our last service mangwana kuHighfield na 9 AM. Tinotenda Mwari. Then after this service manera naye tikapedza shumiro tikanzwa shoko raMwari tikanzwa munamato tichazova neprogramu yemaspeeches. Tinoda kutaura kuti tiite zvanhasi zvemaspeech so that we make use of our time mangwana yes damari tiite program inenge iri pfuku mangwana. So after the service shane nguva yema speech then ari maspeeches wayo takasunga kuvapa nzimbenei vanika dakuta zvadataura ada kuimba ata that program makasunga nyasi dzamari tive panzvimbenei vakasunga vese kutona varira panapa ada kuimba ma testimonies and likes makakurufadzei ikuzvanda zvanya kuwanda shumire chapfuura mberi. After these reports, Chandwa, Ndiyo, Tunda, Shokura Mari, may God bless you.
Satapua Shumiro, please let's mask up. Chance I'm a double mask. There is a variant of the way you're COVID. It is serious. Satipano, Panam Temun, Puamun, I see. Please, that is protected. The protector of America, you know, so Mari, but Robert.
Chakumbira kana pane ane Bible reshona padhuze tibatsirane pakuverenga shoko ramwari. Anowanikwa here pane chedza? Tichaenda kuna mapisarema chitsauko chezana negumi nenhatu Psalms 116. Tinoda kuti tiverenge vhesi rakajairika zvikuru saipapo, vhesi 15 na 16. Kai ndiverenge nechirungu rozoverengwa neshona. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bones. Tiverengere neshona ipapo.
Chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Haiwa Jehovha, zvirokwazvo ndiri muranda wenyu. Ndiri muranda wenyu, mwanakomana womurandakadzi wenyu. Makasunungura misungo yangu.
Zvanzi chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Hapana kunyorwa kuti chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwenhengo dzeapostolic faith, kana nhengo dzemethodist, kana nhengo dzeroman catholic. Hapana kutaurwa church. Bhaibheri rese kubva kuna Genesis kusvika na Revelation harina zvarinotaura pamusoro pamachechi. Machechi ndeedu. Tisu takarongedza machechi, tawirirana nokunzwisisa nokududzira kweBhaibheri. Tikati zvatanzwisisa mukududzira kweBhaibheri nokuzvirevo zvacho ndezvizvi, ndokubva tawirirana pazviri ndokuita machechi edu. Asi church handina kuti dzakashata, hadzina kushata. Asi tiri kungoti Bhaibheri riri kutaura kuti chinhu chinokosha pamberi paJehovha rufu rwavatsvene vake.
Amen.
Nokuti vanofira munashe vakakomborerwa. Nokuti Ishe vane kukuvaisa kwakanaka kwavagere, vagere navo kusvika nokupedzisira. Zvino ipapa tikacheredzawo toona kuti iko chinhu chisingafadzi Jehovha. Regai tiende ikoko. Ende tinoverenga pana ende pana Ezekiel. Ezekiel 18.
Nokuti handifariri rufu rwounofa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Naizvozvo tendeukai murarame.
Hanzi naJehovha handifariri rufu rwounofa ari mutadzi. Nokuti vakarurama vachakutendeuka, vakatotendeuka, vakakanganurwa zvivi zvavo, vakaitwa vatsvene, vakafa musi wokufa vari muchimiro ichocho, varogamuchirika pana Mwari. Zvino zvanzi handifariri rufu rwounofa, anofa achifira muzvivi. Naizvozvo tendeukai, mukanganirwe zvivi zvenyu. Nhasi pano tiri kupemberera gamba. munoziva munyika yako kuti tine vanoti magamba varwiri vorusununguko zvakanaka izvozvo zvakatipa rusununguko kubva pakudzvinyirirwa nevamwewo vanodzvinyirira vamwe asi chinonyanya kunaka kudzikinurwa pazvivi nokuti nyika tinoisiya sokusiya kwaita mudikani wedu zvese zvatinenge takabata pano panyika namabasa azvo zvinosara pano asi kana tikawanikwa tasvikirwa nenguva inonzi rufu tisina kuyanana namwari ndo zvinonzi handifariri rufu rwounofa asina kutendeuka asina kukanganirwa zvinhu zvake nokuti handina kukumisa mukacherechedza vanogara panyika Dhavhidhi akambovacherechedza akaona kunge ndo vaigara zvakanaka zvikurusa vanogona kurarama upenyu hurefu vanogona kurarama vachinge vanowana zvose zvinowanikwa pano panyika mugotarisa nekuti zvavo chinoitika ndechokuti Jehovha haadi kutora munhu ari muzvivi zvake unorega munhu agere kuti awane nguva yekutendeuka kuwanda kwamakore vanhu vari muzvivi hazvireve kuti zvivi zvinoraramisa kwete munoziva kuti zvinouraya asi Mwari unenge achipa vanhu nguva kuti vawane nguva yekutendeuka vasiyane nezvivi zvavo vapinde mukukanganirwa zvivi nenzira yekutendeuka ivavo ndo vaanoti vatsvene vake vakasvikirwa nenguva inonzi rufu seyasvikira hama yedu vanogamuchirika pamberi pamwari zvino vadikani nyaya iripo ndeyekuti mumwe murume wakamboti acherechedza ishe Jesu nokuti waitavo zvekunamata aine svondo yake hatizvi zvedu kuti yainzani asi anga anayo akacherechedza kuti zvatinoita kukereke kwedu ndinoona zvichititairirei pane murume uyu anonzi Jesu zvaari kuita anoratidza kuti abvauna mwari achibva asvoda kuti handingaindiko manguva yamasikati ndikaonekwa nekuchechi yokwangu akati kuongaindepi nokuti chechi musungo chechi inokusungirira kuchechi doctrine ichikuudza kuti kuchechi kwedu hatidai kuchechi kwedu tinodai chechi haipinzi denga chinopinza denga kururama akati azvicherechedza akati regai ndimbosiya zvechechi hameno zvimwe manyoro anori pano une chechi yako yawagara makore mazhinji zvimwe wakapfeka bhachi zvimwe une chikudya muchechi hatisi kutaura nezvechechi madekwanano tiri kutaura nezvishoko ramwari nokuti ndo rinopinza denga akati adero Nikodhimasi munomuzivaka ndokubva averevedza nousiku zvino nhasi handitiwo uri pano kuchechi kwako havapo wauya wati ndichamboenda kufuneral zvimwe uri hama yehama yedu yashaya iyi urivo pano teerera unzwe ngosiya zvechechi imbotarisana neshoko ramwari nyaya yatiri kupanza pano ndo nyaya yaparidzwa nomurume avetaboy munozviziva he was an evangelist the soldier of the cross zvino Nikodhimasi ngatinzwe nyaya yanikodhimasi john 3 timboverenga pa
kwaivapo mumwe wavafarisi wainzi Nikodhimo mukuru wavajudha
chimbomira ipapo brother Bosha hanzi paivapo mukuru wavafarisi kureva kuti anga nechinamato chake chefarisism he was pharisaical vane doctrine yavo yavanga vakarongedza yavaifamba nayo vachizikanwa vaine nguo dzavaipfeka dzaiita dzaivata separate from others vachiti vachifamba pamarketplace vachinzi rabi vachimhoreswa vachizikanwa kuti vakuru vezvokunamata asi akati acherechedza akati chechi tinayo chinamato tinacho asi hachina kukwana ndokubva zvanzi kudii
iye akauya kwaari usiku akati kwaari rabhi tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna mwari nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye.
Hanzi tinoziva kureva kuti haana kuti ndino vanonge vakanga vataurirana kwavo kuchifarisei vakati varume nharo tinadzo zvedu nemirayiro tinayo zvedu asi murume wakabvaona Mwari we zvaanoita namabasa aanobata haagone kubatwa nomunhu kana Mwari asinaye. Uyu murume una Mwari we.
Amen.
Hanzi tinoziva.
Jesu akapindura akati kwaari, zviro kwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva, haangaoni ushe bwaMwari.
Minduro yakapuwa Nikodhimas. Pamutauro inogona kunzi off topic. Nokuti zvanga zviri kuvhunzwa nokutaurwa naNikodhimas. Zviri total out of context nezvakapindo. Zvikanzi tinoziva kurabhi kuti imi muna Mwari. You see, angapo ma accolades kaino munati ma accolades ma commendations achiudzwa. Mindiro yafanira kutaura kuti waona zvakanaka. Zviro kwazvo ndakabva kudenga. Haana kudenga. Zvikanzi zviro kwazvo ndinoti kana munhu asingaberekwi kutsva, imi vana Nikodhimas nevamwe vechifarisei munonamata muchiti mune tariro yekupinda kudenga kuna Mwari, chiteerera unzwe. Kana munhu asingatongoberekwi kutsva haangatongooni ushe hwaMwari. Vadikani, chinangwa chezvinamato itariro yekuti kana munhu achizovata rufu agamuchirike pamberi paMwari. Zvino tiri kupiwa pano kuti hazviziwanikwi muchechi, hazviwanikwi maapostolic faith, zvinowanikwa mushoko raMwari. Hanzi kana usingaberekwi kutsva haungaoni ushe hwaMwari. Hamene zvimwe une 40 years uri muchechi mako, zvimwe uri bishop muchechi menyu, wakaberekwa kutsva here? Ko zvinoratidza kuti munhu wakaberekwa kutsva zvii? Ngativerengerwei 1 John 3 verse 9. Mutange pa8. Hanzi you must, you see, nyari utaurwa apa. Hanzi you must be born again. Hakusi kureva kuti une option. Hamugoni kuti muve nechinamato chinotaura kuti kwedu bhaibheri rese tinotenda zvedu. But nyaya yekuberekwa kutsva hatinombotaura nezvayo. Haisi option, haisi sarudzo. Dai iri multiple choice, iyo anza ingaide isipo pamaanza anenge aripo. It's not available. Hanzi you must be born again.
Amen.
Kana pane munhu anenge ane tariro yokuvata rufu runoita kuti mweya ugamuchirike kuna Mwari, anofanira kuberekwa kutsva.
Amen.
Zvino ko chinonzi kuberekwa kutsva evidence yacho ndeipi? Inoonekwa, inobatika. Tiverengere 1 John 3 tangiri pa verse 8.
Uyo unoita zvivi ndowa diabolos.
Yes.
Nokuti diabolos unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakavoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adiabolos. Mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi, nokuti mbeu yake inogara maari haagoni kuita zvivi, nokuti wakaberekwa naMwari.
Uyo unoita zvivi ndowa diabolosi, nokuti diabolosi unoita zvivi kubva pakutanga. Diabolosi ndo baba vezvivi. Zvino kana munhu munoziva iri zvokuti kuberekwa kuchari born again, ende rinotaurwa kani muma religious circles. Munhu wese zvo tikabvunza vanhu vanototaura ndakaberekwa kutsva. Litmus paper yakuberekwa kutsva kusaita zvivi.
Amen.
Evidence yokuberekwa kutsva kusaita zvivi.
Amen.
Ndosaka Ishe Jesu vati kuna Nikodhimas, you must be born again.
Amen.
Kureva kuti unofanira kuti ukanga upiwe simba rokusatadza. Hanze asi kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Iva vanotenda kuzita rake. Evidence yokuti iko vakapiwa simba ndeyekuti akaita zvivi. Uyo anoita zvivi ndoadiaporos. Saka ngatirege kukanyanisa, ngatirege kunamata tichikanyanisa. Murume avete apa uyu uchapupu hwake ndokwokuti wakaberekwa kutsva naMwari, akafamba pakati pedu, akaparidza iro shoko ratiri kutaura iri, akadzorera vazhinji kukurama, vakazorengedza zvekutadza, iye akavata rufu, rufu rwokunda, akavata munashe. Vehama muri pano, nyaradzikai munyarare zvikurusa, nokuti gamba redu iri. Pano hatiti wafa wanaka. Kana munhu angofira muzvivi tinongotaura kuti wanga achitadzawo yama Fred. Vanhu vanorevera nhema parufu. Kureverana nhema vachiya kusaka kutsvaka kufadza vanhu kuti vanyaradzike. Isu hatidero. Musatidana henyu panenge pane vanenge vafa vafira muzvivi nokuti tinongotaura kuti chivi chinouraya. Afira muzvivi haendi kuna Mwari. Isu tino uchapupu. Wokuti hama yedu yakararama ikakunda zvivi ikafira munashe. Zvikanzi ava vanofira munashe vakaropafadzwa kubvira zvino. Kana muchizotariravo kuvata rufu runokupai kuti mugamuchirike pamberi paMwari, tendeuka. Zvivi hazvina mazera. Chero uchiita chimuzukuru chori chechivi haugamuchiriki. Unonzi uyo unoita zvivi ndoadhiabhorosi. Nokuti chivi chinoparadzanisa munhu kubva kuna Mwari. Asi zvino Mwari habati vanhu nesimba. Kana uchidako kugara muzvivi choisi yako. Kana uri muputi wefodya uchizadza mapapa ako nefodya. Mumuviri wakagadzirwa naJehovha kuti murumbidze ichoisi yako. Ukada kudira doro zvinobata pfungwa. Uchimboita mental aberration of the mind, ichoisi yako. Asi uchazonosangana nazvo. Kana ukasvikirwa nezuva rinonzi rufu usina kuchinja maitiro, unosangana nazvo. Hanzi uyo unoita zvivi ndoadhiabhorosi. Zvikanzi mumwe nomumwe akaberekwa naMwari haiti zvivi. Haiti zvivi. Haiti zvivi nhasi. Haiti zvivi mangwana. Oshikirwa norufu asingaiti zvivi. Anopinda denga. Ko zvino mumwe obvunza kuti ko iko kuberekwa kutsva kwenyu kunomboberekwa kutsva seiko? Tanga wabvuma kuti uri mutadzi.
Haleluya.
Ngativerengerwe Jeremiah 3 verse 18.
Amen.
Jeremiah 3 verse 18.
Jeremiah 3:18.
Asi muzive zvakaipa zvenyu bedzi kuti makadarikira Jehovha Mwari wenyu. Mukafamba famba muchitevera vatorwa pasi pemiti yose mitema. Mukasaterera izwi rangu, ndizvo zvinotaura Jehovha.
Hanzi paunotangira. Hanzi acknowledge.
Amen.
Oh, hanzi only acknowledge.
Amen.
Thine iniquity.
Amen.
That thou hast transgressed against the Lord thy God.
Amen.
And hath scattered thy ways to the strangers under every green tree. Amen. And he have not obeyed my voice, save the Lord.
Amen.
Hanzi tanga wabvuma kuti uri mutadzi. Ndopa kunotangira ipapo. Wocherechedza kuti haasvondo ndinayo zvangu. Asi ndiri mutadzi. Ndinoreva nhema. Chivi chokutanga. Ndinotuka. Ndinomhura. Ndinochiva. Muchendera mberi nelisti. Wocherechedza kuti zvimwe zvese ka ndine 99 out of 100. Asi ndine 1 chandinokoniwa. Tendoka kwachiri.
Haleluya.
Wotsvaga Mwari kuti Jehovha chindikanganirai zvivi.
Amen.
Wapi wa simba lecho kumwero kurama uchikunda chini.
Amen.
Aine zenye acho. Nokuti inyaye kutaura. Inyaye urutuweta conversation. Uchitaura uri wega wazunga wazimunu. Kuta haa, but inina andirame shakanaka. Inina andifambi zani shakanaka na mwari. Kutenda uka doko moyo. Akuzi koku uzwa. Akuzi koku cheketa mirayo. Kutenda uka kukuzi mura na kukuzi demba kutindirimu tazi. Munoya pambeli pa mwari kukumbira rure gerero. Unogona kukumbira akuwa kakarapache. Uchitoto ara na mwari. Kutayawa Jehova nikanga nure inindirimu tazi. Upeni ukashanduka. Kote mangwana, izozi.
Amen.
Nokuti upeli wakucha, kushandu wa moyo, uchivizu wa moyo we zivi, uchipuwa moyo kurama.
Amen.
Anzi chini wakai bangazi ndirake. Nosa kwa rame mbrangeru yake. Eh, zivi zinji, zino wetuwa, zino gadziru wa matundundu. Mkwana munu ono ponda, aninga gadzira nyaya yake mkatimake umu uko amo zeta execute plan. Jeze zine zwa gadziru wa moyo. Chinochaga kugadzirwa moyo.
Amen.
Kuti moyo unatwe. Tiverengere Jeremiah 17 verse 9 and 10.
Jeremiah 17 verse 9. Moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose.
Anzi moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Asi teraudzwe. Hausi moyo umwe munhu unokunyengera wako moyo iwe unokuudza kuti iwe uri right iwe dzau kuti wrong unokuudza kuti iwe wakarurama kuti dzau kuti une zvine wako moyo ndo unokunyengera iwewe kwete moyo umwe munhu ugere ipapo uchizvichenesa uchiziva kuti hauna kukwana asi kutaura kuti wakarurama hanzi moyo unonyengera zvikuru kudarika zvinhu zvose kwete munhu moyo wako. Imimi mnotiko eva paka nyenge wambi mburi Eden. Muruti nyoka yaka mnyenge. Nyoka yaka present a situation. Iye moyo wake doko wami nyenge la eva. Ega. Anzi doktu waka mira katarisa. A present wane situation. Achiba atarisa kati. Ah, uimutu uyu. Wakanaka uyu. Unoradza kuti wakanaka kujikiwa. Uye unoradza kuti unopamunu kungwara. Zvinhu zvasina taurwa naJehovha. Moyo wake ili angani moyo kuti agone kuita obedience. Yekuti aiwa Jehovha akataura kuti moyo wake ukati ah zviri righteous. Zvino wako moyo ndo unokunyengera. Uchikuudza mudikani kuti ha une rimwe zuva ah. Upenyu mumvuri. Uno disappear kana light rabva. Uswa. Imute. Hakuna vishinyengera uchinyora mangwana. Hakuza watuosika mangwana ndiyana. Mukuru ya hata ranzi. Nasi tiripo mangwana atipo. Muno shiziva. Anya tonzwisi za nyayo kufure. Shina hakuna vishinyengera. Wanda kublema satan. Kuti satan. Kwa yu. Portion yako ili kupi. Kanari satan chet. Aru kukondrol. Kwa yuweo uchamira upapi. Kutuite decision. Putting off an opportunity of what you want to reconcile with God. It's foolishness. Kupfuudza mukana wekuti uzvigadzire. Kubere kwakucha hakuna zvakuno kubvisa. Unongoramba uri zvawanga uri. Chaunongobvisirwa chivi. Chete chete. Pedzai.
Moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Wakavora chose. Ndiani ungauziva. Ini Jehovha ndinonzvera moyo. Ndinoidza itsvo kuti ndipe mumwe nomumwe zvakafanira mugariro wake. Uye zvakafanira zvibereko zvamabasa ake.
Hanzi ini Jehovha ndinonzvera moyo. Nyaya yoruponeso ndeye kuzvizivira adikani. Haiziye kudzwa nemufundisi kuti wakaberekwa kutsva. Haiziye kudzwa nemufundisi kuti unokunda zvivi. Ndeye kuzvizivira.
Amen.
Nokuti moyo wako haugoni. Isi moyo wako. Uchikunyengera asi no. Conscience yako inokudza chokwadi. Inenge ichitokudza kuti iwe unomira zvakanaka. Iwe usarwa kuita nharo kuti aiwa ndiri right. Asikoni nzi yaku zao, chauna kumira shakanaka. Ukakunguruka hapa, kuna denga rono pinda. Munona, papchi njikwa. Pane waviri warume waka senza za mkana shakasya. Mumaka kurumi za kuzusa concept ya nguwa. Muno za chino nzinguwa adikani. Varimu ma business, wano nzuisa kuti chino nzinguwa chi. Mukatarisa vanhu vese vakafuma pano panyika pano. Whether vachinamata, whether vasikanamata. Vanoziva kushanda nenguva. Handi munotwa time is money. You have to make it. Zvino time is life. You have to use it. Ukasashandisa mukana wokuti urarame. The next free, maybe that's your last fleeting breath. Vakachenjera vanoyananisa mweyavo namwari kuchiri kunzi nhasi nokuti havazi kuti mangwana aripo here. Zvino kana nguva ichishandira ugarwa pano panyika nokubudira kwapano panyika, how much more is it important pakugadzirira kuti munhu apinde denga nokushandisa mukana. Pano vatikanitarisa imoni hama yedu yapedza rwendo zvasarira isusu. Isu tino chema ne tariro. Asi tino celebrate afuti. Kuti ama yedu akafamba munashe. Akafira munashe. Asi tisira one suchitambe. Zvino handizive kuti ko madekwana ano pano aripo here acha defenda ma limits ake. Hanzi if you defend your limits you will keep them. Ukaona hako usingadi kutushandise nguwa. Vamwe venyu makanzwa murume achiparidza we. Hamuna kuteerera. Na nhasi hamusi kuteerera. He is preaching even in death. Muchaita chese yekusateerera. Igogo ndo kunonzi upenzi. Nokuti anorarama ndiwe kana uchinge wateerera. Kusateerera unongo wakuwerwa kumapenzi. Nokuti hauna kugona kushandisa mukana. Mukana unawo. Mara kuitire zvakanaka.
Amen. Atina musha panyika 115. Atina musha panyika hatifani kuva pano zvino fadza mweya yedu kutsvaka moshango uya kutsvaka moshango uya hatina musha panyika tinoda musha uri kure zvitarau Ipsiyoni unopeya Mbova zose unopeya Mbova zose Musha one roya maruba Famiwa shazoroda Daigi Mapapiro na ioya Disurore na ioya Disurore Mwea wango chenya rara Mwari ano zira gola Acha ita kuda kwake iye oji pasororo iye oji pasororo.
Thank you. tinoda kutenda Ishe. Tarindwa shoko renyu.
Yes.
Rechini chinokosha. Hatina kuzvinzwa zvese zviri panyika zvinorumbidzwa nevanhu kuti zvinokosha. Imuno ziva kukosha kwechinhu ndimatudza manherano kuti rufu rwakatsvene.
Amen.
Ndicho chinhu chinokosha.
Amen.
Saka tasirwa katsvambe naamedi vachigoma.
Amen.
Vakararama vari pakati pedu. Tikaona mutauro wavo nemaridzo dzavo. Akanga ari murume waigara mumakoma achinamata achinyengeterera vazhinji. Ishe makanaka, nhasiuno waparidza kwokupedzisera. Ari kuparidza hama dzake kuti kune musha, ndaenda kumusha. Chikomborera izvozvo zvichaitwa zuva ramangwana namanherano. Mwari wangu naShe tione muri pakati pedu. Ishanduke Ishe wangu makanaka, shumire iyi uve mufaro somusangano wokusununguka nokufara kuperekedza gamba rakarwa nezviri rikakunda nezita raIshe wedu Jesu Kristu. Tinyengeterwa nomutungamiri wamakatipa Baba.
Amen.
Pabasa rakadai tinoziva kuti unoremerwa kana vashandi vachibva vachienda. Mwari wangu, panotsvakika anotora nzvimbo yake sokushingaira kwanga achiita nezita raJesu Kristu muponesi wedu kudzara usingaperi. Amen.
Tinotenda Mwari neshoko ramatanzwa. Ikozvo tichakumbira akamirira venhuri azotipawo hurongwa hwamangwana tisati aipinda muprogiramu yemaspeeches. Tichakumbira vakumirira mhuri vauye kumberi vazotudzawo purogiramu mangwana rekaringa sei. Jesus, what can't you feel?